manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
zvakafamba zvakanaka vakuru vakange vandiko vanenge varipo iwo sakoko vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizirwo runogona kunoererawo uchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muzimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara papi muno muzimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muzimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tirikuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muzimbabwe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sachigaro wezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vanoti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuzimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muzimbabwe macho pane kunetsana kwakanyanya pakati pezec nemapato anopikisa nezvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya iyi zvizere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregista mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muzimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara papi muno muzimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adhiresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadhiresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo wedu ukangogadziriswa ipapo isu sezeki hatirambe basa ratinenge tatumwa mitemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuwashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwawo vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mabopo amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mumutemo kuichi yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu sezeki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
sachigaro wezek amairita makarau vari parunare muharare
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave
mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukwadzana muharare mangwana mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa remdct nemusi wechina mambakwedza uye pane kukandirana makobvu nematete pakati pemdct nezanupf kuti ndiani akapisa motokari iyi mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana east vanelson chamisa
wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere uye kunenge kusingadani anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma12 okuro kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza2018 dzakamira sei isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa tinenge tichitsananguriranawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziriro dzesarudzo dziri kuitwa nanazeki zvana bvr zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vainde kunonyoresa kuvhota neruzhinji rwezimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi munhu anofanira kutotarisa nyika hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko ruri pagejo gejo redu kunyoresa kuvhota gejo redu kuvhota gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka saka ndo musangano watinoti nawo musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback apo mp achitarangura kuti dare reparamende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufazhaira here kana kuti rava kumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzirisa
saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano
takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save saka tinotarisira kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka
mumiriri wekuwadzana east vanelson chamisa vari parunare muharare gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014 amai mahofa vanoti vari mubishi kutsvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava ngatinzwe hurukuro yataita navo
kumatesheni vanga vakatara vari kupiwa takatembwa pamaximandi about 1.3 million isilandi ari nguva inosvik 1.3 million
ko vamwe vacho zvavanga vava kuchema chema kuti tiri kupiwa mabhondi noti vamwe vakapiwa maus dollar pane mutsauko here apa
bhondi neus hangu fanana ndiye nenge jeunongo kana us ichitenga dhora chinhu bhondi rinongotengawo dhora chinhu taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitiwa mumaoko zvakanyanyisa kutaramisa musina mari
vamwe vacho veiko vanenge vanga vachimbochema chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa endai munogara apa
vanotigarisa vogarisa atigarisa tambogarisa vanhu voviri takabvisa vanhu kudhamu vakanoita pachingizi ndepavari epatavabvisako zvinotishaisa pamaendipleces kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kunyika
gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishivai mahofa vari parunare kumasvingo chirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even vamangu njika wakatuto orozo mashoka kafara na iwayo mene zuro. Atingi nyayi iriku konzeriska nyo zaka wanda mastructural issue nyayadze confidence nyayadze kuti ekonomi yedu yawa informalized saka zinu zi structural zingago nunga zishipedzi kwa chimbi chimbi. Nyaya kuti hatisi kuproducer zvakakwana hatisi kutasa producer zvakakwana zvinorova kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vana vana confidence nemabhanga vana vana confidence nemaformal financial systems hakupana maincentive ekutoa tinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidoko doko zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoikwa kuona kuti number 1 wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvaka hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvakurovo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa makaona mabhanga edu muzimbabwe anga achimbotraya maprofit I think banking system muzimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but hatisi kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposit ekuti munhu unongonongopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kuda kugadzirisa nyaya iyoyi number 1 kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chii chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuwa mari kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaque ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nava Trevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yemDCT mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka
chokwadi tinofara kuudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central vakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatomba varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita potos feeling for bonda road mushure mangu vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati varive masondo maviri wanenge wari kuti itira Bonda Road. Teri kuri road ndee DDF, tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza wabereki kuti watange kugadzira muside rema road. Nekuti vakuagreda rekuti uye kunogadzira Sheri Kuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nekuti DDF wadaire chichemo uyezve wakuuya kunogadzirira migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepa internet wakaita online 145 vapamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa murunyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei maMutasa Central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mumugwagwa iyoyo dzaifa. Vane mabhazi aimboshandisa mugwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumugwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojis avo kubva kwaHonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uzive kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichishara 3-5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa ma$2 semuenzaniso kubva paSheri Kuru kuenda pavatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers ndizvo kubva paDC kuenda paBonda 18 kilometers $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kwaupenyu wevanhu vemaMutasa Central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya, mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waPeshamu 10 kilometers iyo waitarisira kuti vachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pavachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers vanogona kutora mwedzi vachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe mugwagwa yakashapa like Moyo Shumba Road. Tine road yekubva pamaanika bridge inonzi Manika Loop Road inoenda nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Saka totarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
Vatreva Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust. Iro vanoti vakaumba senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekudivirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Tirikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimedha anosvika iwo 8 matimu 5 anobva Mamurewa. Toita timu imwe chete yekutitungidza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tine imwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yotsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidziririra pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iyo ivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutendera zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti zviri kure dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kuenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde programu iyoyi yegirlstalk mwana wezimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachivera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzinde dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Takaona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa ataona izvozvo zvemasports taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki, tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadiki diki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Saka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nanambuya zviri kuitwawo nevechidiki taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu kuti vauye pamwe chete chiita tonamendi iyoyi. Ndetonamendi yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veministry of education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurehwa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefuri chaiwo akatraina achibva kunana zvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake neunyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipoti anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana vedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyarazai Gumbotsvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varairidzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi yebiometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarairidzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ai, ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasi da kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Muno tambira seji tukwezise sanga no repeat use it.
Chekutanga nechekuti takati isu zvinhu zvikunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira ku Britain na nhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndiyo maremnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga ma CCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madesk hamuna makombiyuta hamuna varairidzi havagoni kubikirwa tingwa dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iyi iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kubhuruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichazipinda mutoireti here chii chatiri kuda kuona basa kuita education yacho vakutoikorovedza nekarikiramu yavo itsvai vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murayiridzi abva ava nhapwa pabasa
asi kamanzwiro atiri kuitava majongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi
nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emasbc vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure
asi kava majongwe muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo
chiripo ndechekuti hatisi kuda tekinoloji inouya kuzoita udzvanyiriri iye zvino tinoona kuti munyika muno kune tekinoloji inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information vana vakwanise kushandisa makombiyuta zavo zvine progiresi mukati izvi zvinhu zviri kwavo izvi ibulldog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna tekinoloji iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose tisu nyika muregioni muno ine malekchara akatekesana nepasi rese saka titeeeisin yedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhurakwara enguva yasmith
zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo
minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane vhaiolensi yakawanda iri kuitwa muzvikoro zvino munomu vhaiolensi yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti
haiwa maita basa vamajongwe
maita basa
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokudzoserai kuna blessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inavo zvakare mutungamiri wemdct vamorgan tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana zimbabwe electoral commission kana kuti zec inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuzimbabwe nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina chris gande munhau dzeisindebele
kwakuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Yes, thina njengebandla le-National Citizens Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngubani ozakhokhelwe kungaba yinto engahlupha.
Isile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Lamhlanje ngisePlumtree komaZambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakade.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye lomnumzana Tendai Biti oyebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Yes, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngubani ozakhokhelwe kungaba yinto engahlupha, kodwa into ezakhulunywa sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazi azabakwazi ukuthi bekhulume bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxiswana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo besike khuluma la ucabangayo bakufisayo. Ilisho asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu bese kusengamthembi ukuthi yena olwakho uhlelo vele ngolwane.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli, i-National Executive ikhona. Okokuthena yi-Congress, i-convention yokuyagcizelela kumbe ukuyakhonfirma kumbe uku-endorse. Isikhathi ethi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisithathela isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Besifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yama-coalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo bese ukuthi i-coalition iyaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuyenze isimo esikoleni abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondakali kakani abanye bahambi basiyale besiyale. Babona uhlupho esinalo kakhulu ngibona ngathi abantu laba uma-political parties. Basula babe nomkhumbulo omncane bakhanyela izikhundla zabo bengasakhanyeli abantu bezibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hayi angibona kunosikole ukhulu ngoba abantu bengavelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kaye ngathi udaba lebaphakathi kwaMorgan Tsvangirai lo mjuru lo tenda ipidi yamabizo esikathi yawathola nxa uhambe ebantwini. Kodwa ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kubele ama-understanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizoze isikhathaza. Kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthe ukuthi well selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nazele ukuthi ngiyole support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathesi angilaqiniso lokuthi umduru le-support enginganani ku-ground angilaqiniso lapho. Kodwa ingxenye umuntu esiyasibona ungathi isapoti ulayo sibile ekhanyayo ngumorgan tsvangirai ungathi uyakhanya kulayo kodwa umduru angilashuwa njengoba angaze angene kwi-election leyo utenda ipiti wela ipati entsha angaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhethini wabona labantu abamlandelayo ngumorgan tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mapartism ubani ongcono abaneke okuqakathekileyo kodwa ke liqiniso ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye engasitake inhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bavumbula
yikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba.
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifo. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade nguye-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda kulapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwakake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza laye ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lowo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokhona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke asedidima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho bengalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomahlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ekuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha Ncube kuyini kahle kahle likubonile
umndoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapholiseni esiyangifana namapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagidima ke abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika bayabuya ke le-trunk naleyo eluhlaza egcwele kona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe kona kuthiwa ngomadu ula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona inokukhitshiweli kubonile okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besithi ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu muke kutho kuhambe njani sizwe ukukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abatheke sebesithi kona ngolo bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike kona amapolice afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle kuba lawo kuhlelo Ncube siyabonga
ngiyabonga enkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa Loake wabangu kansila wako madlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asipeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliva lelisayo umuntunga milinku.
Siyabonga ntunga milinku mo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje. Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
O Ngiyamuzwa uNavumne wethu babuchuma kayifilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013 sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezano ontanga labo mama labo baba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezano bathathe lawo lezo zithupha baregistre njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu-PF so uMakarawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudingi ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhukhule
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela.
Andiyabona lokhu yinto ezayenza ukubona sibhoda siloku sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi wona vele thina lathi njengezanu PF not izanu loke sithi zanu ngiyakudala kate sayizanu PF izanu PF lathi sinje especially nesisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu PF bebengabantu abayivele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda loku ngawutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kweyindawo lapho ungawina khona u-honorable uTemayibitsi uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abesesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu PF bathatha izikhondi zokuzanu PF la nkolo kungakuphikisa kutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha eTranandabampopoma ngakubamba sobala kodwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota kulotemgxamuze omunye ku-inchi laphana ujesus usevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ukubatheka ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaxhambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu uvice president impoko athi ngama-shoppies ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bathi begithi bokwaphana uyadiliza bengene phakathi bebhuthi izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathelana asikhange lenibona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
ukuthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko i-honorable vice president kayisilo qiniso lonalelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso no njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikaze sibone intutu ezikhithayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esifane ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isixoxo kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo awards.
Ayi sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyosikhokhelelayo ngesiholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Sibonga kakhulu nabantu ade besibhotela nabantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert nale sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedi kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedi kwalezi insuku singing glory ngoba ukumathathe SFM and abantu laye bayithakazelela izinto ngihamba siyehlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engisho sapho.
Kumbe ubuqalisa yini
othibenzela ngihlabela nje kodwa le album efunile yi album yokuqala engirecorde ngiyedwa ngeke ngifithele amanye ama artists but this is the first project eyokuqala ngiyini ngiyedwa njengo Florence Maplanka. So kulelo dalade kule magazine lenye thiwa ngumakhathende kajesu is a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo thiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo ezazitshintshayo ukuthi zichase.
Ung
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel okukhonza?
Alright, uLorraine Maplanka Sithotho intombazane yakhulela kuBulawa. uLorraine Maplanka Sithotho izulu umsebenzi kodwa nina Mrs. Thothombe niyenzile nendele ejaheni elihle elisanga uBlessing Thothombe onguye engisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathengwa ngegazi likaJesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhi iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
My we're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga tha.
Uphakeme uyinkosi Yesu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lwesiKristu yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga kweziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabanda aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyanga ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.